tiri kuita yatinoti environmental audit inoitwa necommunity vachitarisa kuti nzvimbo dziri kukanganisika nekuda kwemining ndedzipi uye ndezvipi zviri kuitwa nemacompanies kuti vagadzirise maenvironmental problems ari kukonzerwa nemaoperations ahawo saka taati tinooneswa masites mune mumwe mekutoti migodhi yakatodhirika poita zvimwe nhare inodzika pasi pekuti hamuzoti rinogumira papi ende vanobva vasiya zvakadaro havavhari panenge padhirika mugodhi kudaro saka those are some of the problems dziri kuoneswa necommunity kuti nyaya dzedust rinenge richingosimuka every minute magonyeti ari kupfuura akatakura maratya kwaisimbowa neconveyor belt hakusisina maratya akutakurwa nemarori saka community iri kuti tanzwa nekumedza dust
ndiani vari kutungamira chirongwa ichi kana kuti muri kubata nevanaani vamwe vamuri kubatanawo chirongwa ichochi chekuona kana kuasesa impact iri kuitwa munzvimbo dzinocherwa zvicherwa
senrg tiri kushanda necommunity yehwange tine macommunity monitors vatakatraina kuti vanofanira kuti vanzwisise impact yemining kuutano hwavo kuutano hweenvironment kuutano hwevana vavo kuutano hwevashandi saka macommunity monitors iva vanhu vanogara muhwange vamwe vacho vashandi vamwe vacho havasiri vashandi asi vanhu vagari vemutown muhwange saka ndo vanhu vatatichifamba navo vaakuchiti handei tinokuratidzai nzvimbo dzakakanganisika nemining dzisiri kugadziriswa
ivo varidzi vemigodhi yamuri kutaura nezvayo vari kuti pazvichemo kana zvinyunyuto zviri kusimudzwa nevagari izvi
hatisati tataura nevaridzi vemugodhi pari zvino tichiri kugadzirisa gwaro redu ratinotiro environmental audit kana tapedza environmental audit ndo ratichafamba naro tichipa macompanies kuti verengai zvirimo mutipe maresponses enyu kuti ichokwadi here chakanyorwa apa kana chiri chokwadi ndehapi matamu munoda kuti muite kuti mugadzirise dambudziko iroro chechipiri tichaendawo zvekare kumabazi ehurumende akaita seminister of mines minister of labour environmental management agents veema tichivapa gwaro iroro toona kuti tingabatsirane sei kuti tigadzirise dambudziko iroro pamwe chete navo nemakambani nekuti dzimwe nguva tikaenda tega kukambani rinongoendeswa pasaidi gwaro iroro hapana zvinoitika asi tinoripawo necommitment kuhurumende kuti vaise presha kumakambani izivavo kuti vagadzirise matambudziko iwavo
makambani mangani iko kuhwange munofunga kuti angada ari kukonzera dambudziko iri
akati wandei makambani acho makuru kuti mamwe asingazikani kuti ndiani ari kuchera apa asi ndingati inini makambani awanda hwange haisisiri zvayanga iri 10-15 years ago iko zvino izvi kwane makambani maindigenous company makambani ekuchina vana japan nemamwe asina mazita anozikana